anga kuma chunga andi kutarisa mamilu ima namba asindu na kutarisa mbona kutini chisa wa Zimbabwe asindu na kutarisa niyuza mkosha chana chumuna ari munu waka fire ni munu wese aka shupinga kutia haa inini kani sisi yuwa nudu sikiwa asindu kwa na zama tu spinti ya nino farida kwa matibabu tu chungu kukuke na farida kwa mburu mungu ala kutarisa ya pari ana mzishura asaka mwuzona ari mzibati kafa anangla so chungu sio fada chose kuna mungu wenu achimira haya fata kwa wasa kutaka miliki achimira haya fata kwa napatika zutupana ukusha asi hii akaramba akashinga akadumira mungu angalakaruza mungu angalakaruza mungu chuma ngayenya kuna kachose atikuru nira kwa kaita pata uzoiko kuku chungu sio fada suku especially isusu anumakuna zimbabu
tokarisa osaro dzakaitwa matunhu akaita seVirginia patinoona vayankini vebato reRepublican vakakunda vamacliff veDemocratic Party vanga vari governor zvii zvamungataura
chandinoratidza kuti maamericans ari kutaridza kuti havatarisi munhu havatarisi bato vanoda mazitavo vanotarisa performance yako sekunu wichi chikuru chandiona nyaya yekuti demokrati yavo inoshanda hakuna violence yatokona kuZimbabwe hakuna varautupa vatishatoona kuZimbabwe hakuna varatukukwa zvotoona kuZimbabwe hakuna kuvana zvokutenga zvotoona kuZimbabwe vanoita process yavo zvakanaka zvinopfekerera
mudunhu renew jersey tiri kuona kune mangange vaphil murphy vedemocratic party navachitareli verepublican party zvii zvamungataura tichitarisa kuti democratic party inova iri kutonga iye zvino inenge iri kukundikana kunge ichiita zviri kutarisirwa nezvainge ichitarisirwa
zvandiri kuona pareti kunew jersey marepublicans handina vatungamira but iku zvino izvi akuita semangange saka hatisi kunyatso kuoneka kuti achakunda ndiani asikunyatso kuoneka tichaita zvakamira sei but unatso kuona kuti vanhu vakabuda vakandovhota nuwandu hwavo I think that the spirit tinofanira kunge tinayo mazimbabwe yekuti no matter the situation as kuno vota ikonzero yedu atiuti ndiwani chidzidzo yatinacho pagore ra 2023 kuti munhu wese zvakakosha kuti ubude uende kuzorejera tokovota
america iri kutarisira sarudzo hombe mugore rinouya ra 2022 zvii zvamungatarisa pamapato maviri ari kukwikwidzana republican party nedemocratic party tichiona zviri kubuda musarudzo idzo diki idzo
tinganetsa ikozvino ndisekuti unzwisise nekuziva kuti zvingaita gore rinouya dzine dzakasiyana sei asi chichationa ndechekuti pachange pane mangange makuru kwazvo uchaona kuti madhemocrats dzafighting kuti varanga vakamendena majority yavo munational assembly nemucongress but uchaona kuti zvinhu zvichazoona kumaremira nokuti marepublicans iwo ari kuda kucontrola both houses saka pachange pane mangange makuru zvafanakuda kutamba ikozvino zvahapa machize gore rinouya avato vakakunda avato vakaisirwa asi ari kunaura ndechekuti pachange pane mangange makuru kwazvo zvivhere unpredictable